imwe nengo yevechidiki vakatanai murengwa avo vari kushanda kutsvaka rutsigiro rwemutungamiri weMDC Alliance vanelson chamisa nakanzura wewadhi 13 muchinhoi vablackmore nyangaira vanoti motokari yavo yaida kupiswa nevanhu vanofungidzirwa kuti ndevezanu pf vamuvengwa ava vanogadzira nekutengesa bhutsu vanoti vamwe vanhu ndivo vakazodzimura moto wainge uchipisa motokari yavo yainge iine zvinhu zvavo vamuvengwa vanoti motokari yavo yakapiswa nenyaya dzezvematongerwo enyika sezvo vainge vakaisa mifananidzo yavachamisa nenhengo yeMDC Alliance muchinhoi vapita matarise
todori kutaura zvibhora tasanemota yekutobvira tobvaunamota ndikati koindava zvikanza zvatiri kuona panapa ndikati anwa ii political issue because nguva yese yanga iripo panzibaia sapa ana maposta ramisamatari tevanhu vanoungwanawo nezanu nemdc ndopanobvaona kuti ano patoipa panhamba ndichitise zvinhu ndopanaenda kupolisi muzaiseaaoipotaripota asi hai political issue
vanovengwa vanoti mhirizhonga yave kuda kuitika inotyisa sezvo vanhu ava vachazoda kuparadza upenyu hwavo
panezozototyisa nenyaya yekuti hazoti vanhu vari kuzvifunga sei nenyaya yekuti wakona munhu achitanga kuchitisa panoonera kuti murirarame kureva kuti amangwana acho anenge kudai omo saka zvivai zvototyisa zvinhu zvakataizvo
vamuvengwa vanoti mapurisa ari kuedza kuita basa ravo nemazvo sezvo ari kuferefeta nyaya yekupisirwa zvinhu zvavo nekukurumidza kudarika zvavaiita nguva yakare vanyangaire vanoti zvakaitika hazvina kunaka sezvo vanhu vachifanirwa kutsvaka rutsigiro pasina mhirizhonga kana kuvhiringidzwa
izvi zvaitika hazvina kumbonaka uyu muyuti wedu weMDC totarisira kuti wese ada kukampeina kandidheti anofanira kukampeina muno pasina kuchidzirana pasina kurwisana ende timu yangu iyi ndikagara ndichifamba nayo ndichivaudza kuti isusu hatine nei kune vagara vaine nei asi isusu tiri kuzama kuti tikampeine zvine runyararo
chiitiko ichi chinoitika mushure nekupambwa kwenhengo yeMDC Alliance vaedward dzeka kuchinhoi nemubvuro manheru nevanhu vanofungidzirwa kuti masoja sezvo mumwe wavo ainge akapfeka nhumbi dzechiuto mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vari kukurudzira kuti munyika muve nerunyararo munguva yesarudzo asi kurudziro iyi inenge isiri kutambirwa nemwoyo wese nevanhu vemubato ravo ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini aka chigoriwa